Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhiri Jonga inoenderera mberi muMozambique sachigaro vesangano reSADC vari zvakare mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira kuti mapato ose ezvematongerwo enyika atambire zvakaturwa neConstitutional Court nemuvhuro. Mamwe madzimai munyika anoti makore gumi nerimwe mushure mekuvandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika kuti ripe mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi, izvi zvichiri zviroto munyaya dzezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muMozambique, umo vanhu vari kuratidzira vachiramba kutambira zvakaziviswa neConstitutional Court yenyika iyi nemuvhuro svondo rino zvekuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo dzakaitwa muna Gumiguru. Vanhu vanodarika makumi matatu vakafa nezuro zvichitevera kupazwa kweJerry Guru reMaputo Central Prison nevasungwa apo panonzi pakatiza vasungwa vanosvika kuzviuru zvitanhatu. Pakati pemuvhuro nechipiri vanhu makumi maviri nemumwe vanonzi vakaurayiwawo mukuratidzira kwakaitika. Mutungamiri weZimbabwe vari sachigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa vakaburitsa gwaro rinoti sangano ravo rinotarisira kuti mapato ezvematongerwo enyika muMozambique achatambira zvakaturwa nedare reConstitutional Court nemuvhuro, vachikurudzirawo vemasangano ekunze kuti varemekedze kuzvitonga kweMozambique. Sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vati vehurumende yeMozambique nevanopikisa vanofanirwa kutsvaga nzira yekupedza gakava iri murunyararo. Ukuwo hurumende yeSouth Africa inoti pave kudiwa nhaurirano yechimbi-chimbi ichiti yakazvipira kukokera nhaurirano idzi kuti muMozambique muve nerunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muchinafundo Elliot Masocha.
Maonere South Africa neZimbabwe padambudziko romuMozambique zvinogona kuonekwa zviri zvinhu zvakanaka zvokuti vari kunetsana vari kutonga neopposition party vatevedzere mutemo wedare guru romuMozambique, nokuti ndo zvinofanirwa kuitwa pamutemo wenyika kuti kana dare guru romunyika richinge ratara kuti nhingi ndiyo wahwina, ndizvo zvinofanira kunge zvichitevedzerwa nenyika izvozvo namapati ose izvozvo. Asi maonero andiri kuita ndeyekuti handi nyore kuti zvinge zvirizvo zvinenge zvichibvumwa neopposition party, nokuti kubvira pakuitwa maelection acho muMozambique vakagara vavona zvimhinga mupinyi zvakawanda wanda zvinoita kuti vasatombobvuma utongo hwacho hwedare guru romuMozambique.
Kumasanganowo akaita sana African Union nana SADC vari kuitawo zvipi kubatsiridza?
Hongu African Union neSADC vanoratidza kuti pari zvino vari kuita zvavanofanira kunge vachiita zvichienderana nezvinyorwa zvebumbiro remitemo yavo, vachitanga kukurudzira mapato zvematongerwo enyika muMozambique kuti vagare pasi vataurirane vatevedzere mutemo wenyika iyoyo.
Imi mungati vari kuita zvakakwana here?
Zvinenge zvishoma zvavari kuita nokuona kwabva nyika yeMozambique namaelection iwayaya, nokunetsana, nokurovana, nokutukana kuri kuita vanhu, nokusungana kuri kuita vanhu. Zviri kuita African Union ike zvino iyo yavona matambudziko oMozambique. Patova nenguva yakati ribei zvese nesadhaki vakangonyarara. Zvingangoonekwa sokuti zvishomasa. Vanofanira kunge vachitotaura neizwi hombe nokutoinda kuMozambique kwacho ikoko.
Tiri kunzwa kuti mirizhonga iyi yaramba ichienderera. Zvii zvingaitwa kuti ipere muMozambique?
Dambudziko riri kuitika muMozambique izvozvi idambudziko richazenge richipararira kunyika dzakatenderedza Mozambique. Vanhu votiza muMozambique voenda kunana Zimbabwe, voenda kunana South Africa, kana vamwe vanotozoenda mhiri kwamakungwa. Nokuti handioni zvichinge zvichigadzikana muMozambique ike zvino. Tichitarisa kuti kana majere chaiwo makuru kuru vanhu vavasungwa vatotiza majere imomo, vachange vachinopara mhosva kwavanenge vachienda uko. Saka isiri nyika yainotarisirwa kunge ichigadzikana panguva pfupi iri kutevera iyi, pasina simba rinenge raratidzwa nesadhak neAfrican Union nana European Union kwese uko, nokuti vana mabhizinesi avo muMozambique imomo, zvese nesangano guru renyika dzose rana United Nations. Saka ndio zvinofanira kutenge zvichiitwa, zvichiitwa kuisa musoro pamwe chete kubetsera nyika yeMozambique.
Vanga vari nyanzvi yezvekudzidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio naEvans Zininga weStudio 7. Apo gore ra2024 rave kusvika kumagumo, mamwe madzimai anoti makore gumi nerimwe mushure mekuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuti ripe mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Izvi zvichiri zviroto munyaya dzezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro veWomen's Coalition in Zimbabwe, amai Muchamuka Muri, vanoti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai munyika, vanhukadzi vachiri kutarisirwa pasi.
Hatinyanyisi kufara kana tichiona vanhukadzi vari vashoma mupariamendi, mupresidium musina. Tinenge tichishuvirawo kuti Zimbabwe zvayakasainawo ikagadzira bumbiro remutemo rinoratidza kuenzana kuvanhukadzi nevanhurume. Matambudziko aripo ndeekuti nyika yedu vazhinji vanoonera vanhukadzi pasi, havaoni vanhukadzi kunge vakaenzana nevanhurume. Uye zvakare kana koitwa kugadzirira kwemavhoti, tinoona kuti dzimwe nzvimbo zhinji dzinenge dzine mhirizhonga uye kuvhundutsira kunouya kunoita kuti madzimai azohla kupinda pazvinzvimbo izvi.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats, Mozare Linda Masarira, vanoti zvinosuwisa kuti rimwe gore rava kupetwa zvakare pasina chevanhukadzi munyika.
Tinoona zvakare mapoka mazhinji asiri kukoshesa mutemo iyoyo. Tichitangira kubva kuhurumende yenyika ino, paramende yacho haina kana kuenzanisa paramende maMP echikadzi nemaMP echirume. Tichitarisa zvakare kumakanzuro edu, haana kuenzaniswa mukana pakati pemakanzuro echikadzi nemakanzuro echirume. Izvozvo zvinokwanisa kuitwa kana tichinge takawanda mukati menzvimbo inogadzirwa mitemo iyoyi.
Mumwezve mudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vari kanzura muguta reHarare vakapinda vakazvimiririra, Muzvare Kudzai Kadzombe, vanoti kunyange pava nemakore akawanda bumbiro remitemo yenyika ravandudzwa, nyaya yekuenzaniswa kwemikana haisi kuzadzikiswa.
Tikaona manzvimbo dzikuru munyika, munoona kwakazara varume zvakanyanyisa. Modzika muchienda nangwe kumakambani, munoona futi kwakazara varume vanenge varimo, variwo maboard members, variwo top management. Tikaoendawo kwezve matongerwo enyika, munoonawo mapresident vari varume, munoonawo maminista vakawanda vari varume, mozoonawo vamwe vakadzi madeputy minister ndokwavanozokandwa. Izvi zvinenge zvisina kunaka.
Mozvare Kadzombe vanotiwo Kushaikwa kwezvikwanisiro ndiko kumwe kunodzikisira madzimai pasi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvekuti utange kupinda mumatongerwo enyika zvinoda mari, zvinoda kuti uve nevanenge uchizivawo, vanenge vanewo simbawo pakuti vakubatsire kuti uite basa rako. Izvi zvinooneka madzimai akawanda vasina mukana iwowo, vakada kuenda kunotora zvikwereti kumabhanga. Munoonawo vemabhanga vachitotaura kuti tikudawo my title deeds emba, tikudawo kuti mutipewo mabank statement anoratidza kuti mune mari dzamanga muchimbosenza dzama muchichengeta. Izvi mukazvitarisa munoona madzimai akawanda vasina.
Asi mukuru muofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo riri kupa madzimai mikana yekutungamirira zvisinei nekuti muzvigaro zvitatu zvikuru munyika hamuna munhukadzi.
Parizvino sebato hongu hatina mudzimai mupresidiamu, asi kubato kwedu tina mai muchinguri vanovaiwo national chair weparty. Asi katarisa chero muhurumende imomo, katarisa chero kudai mai muchinguri ndivo minister of defense rinova nhanho rehurumende rakakosha zvikuru. Izvi zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa inokoshesa madzimai nekuvapa zvigaro zvine uremu. Isu tine madzimai tiri kusumudza. Mukatarisa Blaue province minister of state mudzimai, Mash Central minister of state mudzimai. Kuratidza kuti isu sebato reZANU-PF tiri kuramba tichisimudzira madzimai.
VaMarapira vati dambudziko guru rinodzosera madzimai shure munyaya dzezvematongerwo enyika kushoropodzwa nekutukwa pamasaisai.
Tinodzora madzimai shure, tinoona kutukwa, kutsoropodzwa nekusaremekedzwa, nekusoona sekuti mudzimai haagoni kushandira chimwe chigaro kana kushuvira kuita chimwe chinhu akachikwanisa nekugona kwake nenjere dzake. Tinoda kuti tiite sekuti madzimai kuti asvike paasvika vanofanira kunge vaita zvinhu zvisina kutsarukano. Izvi zvinhu zvakaipa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Muchangwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Bumbiro remitemo yenyika kunyanya chikamu 56 rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana muzvigaro pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 50-50. Mamwe madzimai munyika anoti orasa tariro yekuti izvi zvichagoneka. Ndakamirira Studio 7 ndene Rutendo Mawere.
Vateereri, echinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel uye paFacebook page yedu. Tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Show na. Endai paWhatsApp motsvaga pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Show na mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Show na. Vanayo govanai une vamwe. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vanoti vatanga vachikoshesa kushandiswa kweartificial intelligence pavachapinda pachigaro mwedzi unouya. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvinobatsira America mumakwikwa ayo neChina munyaya dzekushandiswa kwemichina yechizvino zvino pamwe nemadande mutande. VaTrump vari kutariswa kugadzwa semutungamiri wenyika musi wa20 ndira gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens vaTim Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yeartificial intelligence inyaya yakakosha kwazvo nokuti yave kushandiswa cross board kubva kumacolleges kusvika kuma anozi data analysis iyo field yatiri. Saka chinhu chakakosha kwazvo nokuti chinobatsira pakusevha time nezve zvakawanda-wanda. Asi problem iripo data governance yekuti vanozozvilimita zvakamira sei, uye zvinhu zvinozokwadza pamberi apa zvinenge zvakamira sei.
Semaonero enyu, tichitarisa kuti takambonzwa ivo hurumende yava Joe Biden yanga iri kutarisa kuti iriwanikwe mamwe maapu akadai se TikTok nemamwe ma platform pari zvino zviri kunzi zvinogona kuvharwa but tinoona va Trump vanenge vari kuedza kuti aiwa ma app akadai aenderere mberi sezvo vari kuti ivo artificial intelligence vachaikoshesa munozviona sezvi
nyaya inonetsa pa TikTok ndeyekuti yanga ichi originator from the Chinese government sokunzwisa kwanzo kuita as an intelligence software. Saka ipapo ndopanga pane dambudziko wa Biden vaitaura ivo maChinese kuti vanofanira kutengesera vanhu vekuAmerica nenyaya inambotaura yedata government. Nekuti chinozoitika ndechekuti information dzevanhu vakawanda dzinenge dzave pamaapp aya saka kuzozidzora kuti vachengetedze integrity kana yema credit score kana kuti mabanking loan facilities nekadaro zvinenge zvave kunetsa.
Pane zvingadzidzwewo here nenyika dzakadai seZimbabwe neAfrica pamusoro pezviri kutaurwa nevachange vari pachigaro muno muAmerica vaDonald Trump takanangana nenyaya yeartificial intelligence?
Zvakawanda chaizvo nokuti production kana innovation ndokwa yakuenda ikoko kuartificial intelligence. Inosave time uye inobatsira kuratidza kuti nyaya yekufambisa zvinhu zvamunenge muchida kufambisa from economy, food production, mining nezvakadaro daro neprospecting zvese zvinenge zvichifamba neartificial intelligence uye pazvakaipira chete pandinozongozviona chete zvino zvinoeliminata employment yevanhu vakawanda asi tikakwanisa kuzvibatanidza semazimbabwens kana maafricans tokwanisa kuona kwazvinobatsira nekwazvingabatsiri zvinenge zvingabatsire nyika yedu.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reconcerned citizens vatim muringai vachitaura namavelas musanganya uye westudio 7 vari muohio muno muamerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau rehurumende muSyria reSana rinoti vari kutonga munyika iyi vatanga chirongwa chekurwisana nezvikwata zvakarerekera kumutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaBashar al-Assad. Mashoko abuda ati urongwa uhu hwakanangana nedunhu rekumawirira reTartus uye anoti vamwe varwisi vaurayiwa. Vanhu vaungana mumunamato pamwe nekushanyira makuva evanhu vakaurayiwa nemafashamu etsunami mudunhu reAceh muBangladesh kucherechedza makore makumi maviri kubva zvarova mafashamu aya muIndian Ocean muchiitiko chakaipisisa munhoroondo yetsaona dzinongoitika. Apo gore ra2024 rave kusvika kumagumo vakawanda munyika vanoti iri ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe vakawanda zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo pakave nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyanya kuburikidza nekusungwa kwevanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Ukuwo vamwe vanoti iri ranga riri gore ranga rine runyararo richiratidza kuti hurumende inotsigira vanhu vayo kuburikidza nenzira dzakawanda dzinosanganisira kutsvaga zvekudya pamwe nezvimwe vachiti kusungwa kwevakanga vachipikisa nekuita zvimwe mucherechedzo wekuti munyika mune mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari munyori mukuru wesangano rinorwira utongo hwejekerere reAfrican Forum for Cultural Diplomacy vapadwe ntapfumanei. Tatanga nekubvunza vatapfumanei kuti vanoona sei nezvegore ra2024.
Gore ra2024 tichitarisa hedu kodzero yevanhu kunyanya sei zvematongerwo enyika takava nokubatikana zvikuru nokusungwa kunoitwa mamembers eopposition nenzira dzatinofungira kuti vanenge vari kumboitwa zvokumbunikidzwa kana kuti zvokuita zviya zvatoti kodzero yavo ite sokuti inorambidzwa kuti vashoropodze hurumende kana kuti vape kuratidzi dzima opposition parties vange vachipiwa mukanwa iwo Jensen team tamakasungwa aya zvese zviri pajekerere tinozviziva ndozvatingati kukodzera vanhu zvakatibata nyaya yekusungwa kwevanhu kunyanya
vamandaza manzwa mashoko ataurwa navatapfuma nei pindurai tinzwe
aiwa tinoti gore rino zvikuru sei takatarisana nematongerwo enyika zvinhu zvanga zvakatinyanyei kutiomera vevagari vezimbabwe kubudikidza nenyaya yenzara yanga iriko asi hurumende yakaedza nepainogona kuti ikwanise kuona kuti ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe vawana kudya hatinai kuzowana vazhinji vakatambudzika hongu kune vaisungwa tinongotarisira kuti panguva inosungwa vanhu mapurisa vanenge vaine zvikonzero zvinoita kuti vane vasungwe asi chikuru ndechekuti kumbiro redu remutemo rine zvarinotarisira kune vanhu vanorarama munyika yezimbabwe ingave panyaya dzekutaura kusangana nevanhu nezvimwe zvakadaro zvatiri kufungidzira kuti isu zvizhinji zvachona pari zvino munyika yezimbabwe zviri kuteedzerwa hongu mune dzimwe nzvimbo dzatinotarisira kuti tinofanirwa kuimprova asi zvizhinji iye zvino zvinenge zviri kufamba zvakanaka ndosaka tiine runyararo rwatiinaro kunyunyuta haakuperi nekuti tiri vanhu asi in general ndinoona kuti zvinhu zvanga zvakarurama mukati megore rino kunze kwezvishoma zvatingangobata izvi nezviizvi
vatapfumanei pindurai tinzwe
ndinotenda kuti vamandaza havo havana kuda kunovambo vakapfiga mupini I think from his admission havo vamandaza vari kunyatsokuzvionawo kuti hapane zvimwe zvavari kunyatsoadmitawo kuti hazvina kunyanya kufamba zvakanaka izvozvo zvindo zvatiri kutaura izvozvozvo hatingati gore rese zvinhu zvese zvanhu zvakashata leading to the SADC meeting in Zimbabwe, there was a stifling of human rights, which we have to admit kuti panenge pakaita chisimba. And mukano wamunotipa iyi tichitaurawo nezanupf tichida kuti vazivewo kuti aiwa vanhu vari kuzviona zvinhu ngazvichinje vamandaza vachibva panapa ngavaende vanotaurawo nesangano ravo kuti aiwa vanhu vedu ve ngatichinjei maitiro awa vanhu ngavawane kodzero yavo
vamandaza kune nyayawo ye-2030 yakasimudzwa zvakanyanya mugore rino ra-2024 munoonawo sei nyaya iyoyo ya-2030 nekodzero dzevanhu muzimbabwe
tofunga pakapinda vamunangagwa vakati tiri kutarisana nevision 2030 iri kutarisirwa kuti kunge kuine emiddle income economy ndo vision yatakatarisana naye iye zvino dambudziko rauya pakuti izvo kune vanotora vision 2030 vobva vatanga kuishandisa for mapersonal agenda semaonero angu asi chikuru ndechekuti mukati memusangano wezanupf tese tinowirirana nevision 2030 ichitungamirirwa navamunangagwa ivo vakataura pachena vakati ivo havanai chimwe chavari kutarisira kunze kwokuona kuti vaishanda sezvinotarisirwa nemutemo wenyika kuti ivo vachange vaine matemo avo maviri havanai chimwe chavatichataura chiri kunze kweizvozvo
vatapfumanei tipete chirongwa zvii zvamungatarisira muna 2025
tikutarisira kuti aiwa sehurumende yedu ngaiuye igare pasi nevana vese aiwa chichanesa togara pasi toita dialogue kuitira kuti nyika yedu ibudirire
vamandaza munoona here zvichiitika zvokuti paite dialogue iri kutaurwa navatapfumanei muna 2025
aiwa kutaurirana kwevagari vemuzimbabwe zvinokwanisa kuitika nguva yese ndosaka pakanga paine Pollard vamunangagwa vane open door policy mutungamirira anoteerera anokwanisa kutaura nevamwe ndosaka vari kutaura nemapoka akasiyana siyana munyika saka dialogue is an ongoing process munhu wese ane shungu yekutaura nekuona kuti zvinhu zviri kuitika mukati menyika vafamba nematarisiro avanenge vachiita ngatidepota nekotisangane tichikurukura tiri pamwe chete tichiremekedzana nezvigaro zvatinenge tiinazvo mukutaurirana kwatinenge tichiita
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vakennedy mandaza manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vari munyori mukuru wesangano reafrican forum for cultural diplomacy vapadon tapfumanei vaviri ava vanga vari parunhare kubritain nestudio 7 Yave nguwe nyewa tereri ya kuzitaura moga za muno funga.
Maradi maradi pa studio 7 hapo. Ntunoti dae mambo tumirao nyanzi zenyu tunaona nezo kutoro kwe na uwe studio 7. Kudono rekuwa mshaya nukua kutuko. Taitada mtzi kwerano nzo love mauma tuke. Warukula kukwana kwana pamure kwa mshaya vana. Chukuti izoji. Pakusaruto kwa ishe mshaya vana. Pama tuke ndo wakutota kwenye mwanao kwa mshaya vana. Pachishandi sasimpa. Kwa matonge kwenye nyika mwuku firingita mwure kwa mshaya vana. Shichitwa nizira isina kucheka. Waru mambo indao manzo na witu. Tiri kufamba sehe.
Magadini Studio 7 pa Voice America tiripo atogra takaterera edu chandoda kukuzai vakuru vangu ini kutaura kuno so Zakaria Imashava pamshunga apa pamatondo baba wangu akafira kuhondo baba wangu andiwazi saka pa 50 years yakapera ichaizama kuti pamwe pane chichachicha munoziva zvakaitika musodoma nepanga nepa nguva ya Noah ndo zvekuda kuitika Moses Zambia. Atisi kumbomira varume tagumbuka itangwe kutangwa kuti start kutangwa foundation dau kuzati maZimbabwe ni varume Zambia budai muende uyu Venasio atombori nane arikutonyengerera uyu varikuuya kumashure uku varikuuya kumashure chakati Johani Mbabadisi akati arikuuya kumashure kwangu mukuru kwandirini arikuuya kumashure kwa Venasio ndio zvibaba manje
Studio 7 makadini kuri sei koko kuno kuri nani dawia onyenya yangu kuno kudangare mbizi pachipatala chinonzi chitave achina kana mvura please tiitireyo kuti mutisvitsire mashoko aya kuhurumende izvi kuri kunzi vanhu vanenge vachirapiwa ngauye nemugomo 6 yemvura achiuya kurapiwa mugomo 6 yemvura ini ndichigwara mugomo 6 yacho ndoitakura sei please please hurumende ngaione sokuita Studio 7 Studio 7 titaurireiwo shoko iri anombodziziva here kuti isu tiri kutambura kuno
Pa Studio 7 makadi ndi baba chinogurei baba wangu.
Baba professor masocha avo vanogaro taura zvakawandisa chaizvo ndinonzwa vachikomenda zvinhu zvakawanda ende vakafunda handishori zvechokwadi ende muzvina fundo zvishuwa ende vanoziva vati dambudziko ravanoita manje vamasocha vano kubva maelection yeAmerica achingoitwa pazvinhu zvese vakarerekera kudivi rekusapota vaBiden zvinhu zvavo zvese ndezvekusapota Biden havamiri pari chokwadi kana vachitaura nyaya dzimwe zvese izvi politics vanotaura chokwadi vanotaura chokwadi chaizvo bat panyaya yeAmerica vano vane divi vanongoti chese chaitwa naBiden kana hapana kana zuva 1 ravakambokonde maBiden vamasocha hapana kumboti kugona kana kuita sei kuyakuya itsoro dziri kutambwa muAmerica dziya baba chinogurei
Studio 7 Studio 7 Studio 7 ha Christmas yainakidza yainakidza chaizvo ada yangoramba yakadai makore esi ha yanakidza ya kuno kuyatopere zvakanaka yapere zvakanaka
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ine Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumira yemazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu che Live Talk Women's Roundtable nasina 8 PM tiri kukurukura nezvezororo rekisimusi tichinzwawo kuti madzimai kwamuri ikoko makaritambawo sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Mhirizhonga inoenderera mberi muMozambique Sadik ichikurudzira kuti pave nekutaurirana pamwe nekutambira zvakaburiswa nedare reconstitutional court nemusi wemuvhuro. madzimai munyika anoti hapasati pave nekuenzaniswa kwemikana kubva padzikwa bumbiro remutemo idzva makore gumi nerimwe adarika. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Taboka Ncube.